Mumwe mugari wemubhuku rekwachitenge muwadi 3 kumola vawainishota vanoti shumba dzarura sezvo dziri kuuraya nekudya mombe mbudzi nemadhonge avo. Vachota vanoti vakataurira vebazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka rezoom parks, asi vanoti vanhu vakauya havasi kuuraya shumba idzi.
Kuno kwatiri kumola wadi 3 iri munyaminyami taita dambudziko. Dambudziko rakomba iri idambudziko reshumba. Shumba dzanetsa for some months now. We reported the matter to my responsible authorities ku RDC yedu ku parks iri surrounding us. But of course they responded.
Vachota vanoti vanhu vave kutya kufamba kure nemisha yavo zvave kuita kuti vasaende kuminda yavo kuti vagadzirire mwaka wekurima wave pedyo.
Ndokumaminda kwatinorara masikati ndokumaminda kwatinotarisira kuti tinge tichiwanawo gohwo rakanaka. So this time we are prepared kuti tinyatsorima zvakanaka, but because of those lions I don't think kuti pane munhu achaenda kumunda ikoko akasununguka. Munhu anenge akungoendawo zviya zvekungoti sacrifice kungoti chero zvazvaita.
Mumwe mugari webhuku rekwadove amai chenai musikavanhu vanoti shumba dzave kuvatadzisa kuenda kuminda uye vana vavo havachaenda kuzvikoro izvo zviri kure nemisha yavo.
Kana zvikuru neshumba dzataraira kuvanhu zvezvedu zvapera takusiya upenyu hwevana vedu vechikoro. Vamwe vachanikusora nokuda kweshumba idzi yavakuva yekuenda kuminda takuchatende kumona tadatiuira zimbabwe itibatsiro kuti vavanike vachitibatsira shumba zvichigara kuemasikana kuurayo.
Mutauriri wezoom parks vatinashe farao vanoti vane urombo nevagari vekumashonaland west vari kurasikirwa nezvipfuwo zvavo nekuda kwekudyiwa neshumba. Vafarao vanoti vanokurudzira vagari vekumola kuti vagadzire matanga anokurudzirwa anoita kuti shumba dzisakwanise kuona zvipfuwo zvinenge zviri mukati medanga. Vafarao vanoti dambudziko remhuka dziri kuuraya zvipfuwo nevanhu riri kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda dziri pedyo nenzvimbo dzine mhuka dzesango munyika. Nokudaro vanokurudzira kuti vanhu vasafambe usiku uhwo hunowanzofamba mhuka dzesango.
Tine urombo kuti vagari vekumashonaland west vari kuramba vachirasikirwa nezvipfuwo zvavo nenzou neshumba dziri kutenderera. Pane zvino takanoongorora kuti tikwanise kuti tobatsirana sei nevagari. Tinokurudzira vagari kuti vavake pane matanga atinoti vavake anoita kuti shumba kana dzauya dzisaone zviri mukati. Anofamba matanga aya tinomati mishurungu mamobile cattle pens ukuti kana shumba dzasvika hadzikwanisi kuona zviri mukati.
Vafarao vanoti dambudziko guru nderekuti mhuka dzawandisa munyika vachiti nekuda kwemvura yave shoma mhuka dzesango dzave kufamba dzichitsvaka mvura. Nokudaro vanokurudzira vagari kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo kwete kuzvisairira zvisina anochengeta.
Asi iyi nyaya inoramba ichishungurudza nekuti zvipfuwo mhuka dzedu dzemusango dzawandisa. Nguva inaya tiri mvura yashoma mumapaki kana kuti madzinogara. Saka dzinonga dzakufamba dzichipinda muvanhu dzichitsvaga mvura dzichitsvaga chikafu. Zvinova zvinoita kuti pave nemagagatsona pakati pemhuka nevagari. Ndo zvinhu zvakawanda zvatiri kusangana nazvo. Asi dambudziko nderekuti mhuka dzakawandisa.
Vachota vanoti mukati mesvondo rino vagari vechitenge nedove varasikirwa nemombe dzinosvika 12, mbudzi 25, pamwe nemadhongi 6. Vafarao vanotiwo gore rino vanhu vanosvika 42 vakaurayiwa nemhuka dzesango dzinosanganisira shumba, kutsikwa-tsikwa nenzou pamwe nekutungwa nenyati. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.